Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 29 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuparara kwedhora remunyika komanikidza vezvitoro zvikuru munyika kutara mitengo yezvimwe zvitengeswa zvavo madhora ekuAmerica chete. Mapurisa ovimbisa veruzhinji kuti achange achiita basa ravo kuitira kuderedza kuparwa kwedzimhosva pamwe nekuitika kwetsaona dzemumigwagwa munguva ino yezororo reEaster. Mamwe madzimai ekumaruwa oti akasaririra kumashure zvikuru munyadzo zvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana vachienzaniswa nemagariro emadzimai ekumaguta. Indwe mwemwe emisore nao dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vezvitoro zvikuru munyika zvinosanganisira OK neTM Pick and Pay vanonzi vatanga nhasi kutara mitengo yezvimwe zvinhu zvavanotengesa iri mumadhora ekuAmerica chete. Zvimwe zvezvinhu zvinonzi zvatanga kutengeswa zviri mumadhora ekuAmerica chete zvinosanganisira mafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa yehupfu, mukaka pamwe nezvigadzirwa zveimwe kambani. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vezvitoro vakasatokwanisa kutora danho irori rekuti zvavatenga nemadhora ekuAmerica vozvitengesawo nemadhora ekuAmerica vakawanda vavo vanobhuroka nekuti nharaunda yacho iri kuremera vezvitoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo dhora remunyika riri kunzi riri kuramba richiderera uremu hwaro kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Kuti tinzwe chasvitsa vezvitoro pakutora danho iri ngatinzwei vaMutashu vachitsanangura.
Panguva inoi vakatsikirirwa zvakanyanya kubudikidza nekuoma kuri kuita nharaunda yavanenge vachiitira mabhizimusi. Uye kana takatarisa nhau yataramba tichingoongorora nezvayo tichitsvaka masolution yekunetseka kunoita maformal business. Kana takasanganisa nemainformal business. Avo mainformal business vasingaripire mutero kuzimura, vasingaripire mutero yakasiyana-siyana kana maresinesi ezvitoro. Vanongotengesawo pamadiro asi vachitengesa munharaunda imwe chete iyoyo inenge iine maformal shops vanenge vachiripira zvakafanana nemataxis, mitero yemashopu uyewo nemimwe mitero yakatarwa nehurumende, mastatutory obligations yakasiyana-siyana. Saka ndodambudziko riripo riri kufana kunge richibatiranwa pamwe chete.
Pane zviri kuitwa here vaMutashu zvekugadzirisa dambudziko irori? Tichiona kuti idambudziko raane nguva.
Hurukuro dziri kuramba dzichienderera mberi pakati pevemabhizimusi nehurumende kuti tinge tichitsvaka solution. Takamirirawo zvakanyanyisa monetary policy statement iri kuuya kuti igadzirise matambudziko einflation, exchange rate, yotipa gwara recurrence kuti nyika iri kuenda mberi ichidollarize here kana kuti iri kuita de-dollarization. Saka idano nedecision yatakamirira ichaparurwa nehurumende kubudikidza nemonetary policy statement iyo yatamirira kwenguva yakareba.
Asika hurumende inoti dhora remunyika rinongoshanda vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wezuvaro. Zvinozoremera papi vezvitoro?
Zviri kuremera vezvitoro nenhau yekuti vari kunetseka kuti varambe vachimanikidzirwa nemutemo kuti zvavanenge vahodha neUS dollar vazvitengese kuvatengi nemari yemuno vachishandisa muripo we exchange rate plus 10% yakatarwa ne hurumende ne Reserve Bank. Ndo dingindira rematambudziko akawanda nau ye exchange rate ne nau ye current direction. Zvaremera mabhizimusi, zvaremerawo vatengi, nekuti vatengi vanenge vachida kuramba vaine sarudzo yekutenga nemari yavanenge vakabata mumaoko, ingava yemuno kana yekunze, asi sarudzo iyoyo iri kuramba ichiita shoma.
Vanga vari mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabata onyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Kuderera kuri kuita mari yemuno kuri kuita kuti vezvitoro ava wave nenguva yakaoma pakuti vakatengesa zvavanotengesa nemazimdola, ngatiti vatengesa nemazimdola. Kuderera kwari kuita zimdola against United States dollar kunoreva kuti vakazoda kuita restock next month havachakwanisi kungovachiita restocka, nekuti mari yavanga vawana iya mazimdola avawana mukutengesa kwavanga vachiita zvino inenge isisareve chino, inenge yaitwa eroded neinflation. Saka tingi ndodambudziko riripo iroro.
Asika, Dr. Chitambara, tinoona kuti vanga vachitengesa nemutengo yedhora remunyika vanga vachingotara vachishandisa mutengo weUS dollar wezuva iroro, kana kuti exchange rate inenge ichishanda. Zvakasiyana sei apa?
Dambudziko rekuderera kwesimba depreciation yeZimbabwe dollar, yelocal currency, noaffecta vemabhizimusi zvakanyanya, especially vezvitoro ivavava. Saka vakatengesa nemazimdola vanogona kuzopinda mudambudziko rokutadza kuita restock. Saka zvatakuona ndezvekuti vazhinji vakuita price zvinhu zvavo nemaUnited States dollars. Then vari kutenga nemaUS dollars, tiri kuona vamwe vari kupa madiscount kuincentivizer, ekuencourage vanhu vakawanda kuti vange vachitenga nemaUS dollars. Zvinovabatsirawo kuti pavanozotenga imwe new stock vanenge vachikwanisa kutenga, nekuti mari yavo inenge yakachengetedzeka in terms of value.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari pamwe nemabhazi zvinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa, kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo reEaster. VaGoliati vakurudzirawo veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vakaona kuti vatyairi havasi kutevedzera mitemo yemumigwagwa. Mumashoko avo kune veruzhinji panguva ino yezororo reEaster, avaburitsa padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, mukuru wemapurisa munyika vaGodwin Matanga vazivisawo kuti vachange vachiwedzera uwandu hwemapurisa nguva ino kuitira kudzivirira kuparwa kwedzimhosva pamwe nekudzivirira tsaona dzemumigwagwa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vatendi 45 kana kuti 45 vakashaya nezuro mutsaona yemumugwagwa kuSouth Africa mushure mekunge bhazi ravaive rabheuka nekubatira moto. Zvinonzi mwana ane makore masere ndiye chete akapona mutsaona iyi. Vatendi ava vaibva kuCameroon kuBotswana vachienda kugungano ravo kuSt Agnes Zion Christian Church kuMoria pedyo nePolokwane. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya yezororo iyi.
Isusu senga vePassenger Association yeZimbabwe tiri kukurudzira vemachechi kana kuti vanhu vanofamba vakawanda kuti vatore matanho ekuona kuti vahaya mabhazi ane mityairi ane zvese zvakakwana zvinodiwa, madifensiv desert license nemedical. Bhazi racho riri rakakwana, riri rodhiwedhere zvakare, vanogona kukumbira zvinhu izvozvo kana kutifonera kuti tovabatsire kuti tironge zvinhu izvozvo kuti zvinge zviri zviripo here kana vachihaya.
Kana vafambi vachiona kuti mutyairi nyanya wemabhazi haasi kufambisa basa zvakanaka, vanofanira kuita sei?
Kana tichikukurudzira vanhu kuti vasakwire mabhazi nemicho vakawandisa zvikuru kana mapresidenti vanhu vanga vari kukwira zvipikiti vakawandisa zvikuru kuti pakaita tsaona hapana munhu anosara patsaona yese mhuri yese inogona kufa ipapo nokukurudzira kuti vange vachishandira pamwe chete nemapurisa vakaona zvinenge zvichiitika pamugwagwa vavazivisewo mapurisa nekuti kwakati paritwa zvakati kana kuti chairo wakati akadhakwa votumira namba dzebhazi iri dzodzo isodzo dzoendesa kumapurisa chivaudza kuti pane bhazi rakati kufamba kunzvimbo dzakwakati vanhu havari kurudzirwa kuti vakadhakwa kana kuti bhazi harina zvakakwana rita zvabata mabhureki izuro takatobva kutoda rine bhazi rekuti vanhu vaichema vachiti mutyairi anga akatodhakwa bhazi risingabate mabhureki izvozvo takatoendesa namba bhureki yebhazi iroro nekwarinofambira kuti vapurisa vanga vachironda bhazi iroro saka ndo zvimwe zvezvezva tiriita kuti ngatiite misoro pamwe chete tibatsira nemapurisa purisa azive zviri kuitika pamugwagwa pangava pamarodhi yedu ipapo tikurudzira kuti mapurisa vange vachipedzewo mapasenja tinoda kuti vange vachiudzwa zvizvikombazi nekuti nenguva hatipiwe mukana wekuti tinge tichitaurirawo mapurisa zvekutinetsa mbhazi kushungurudzwa kwatinge tichiitwa nemabhazi crew panenge pachitamba bhazi ngatizvibudise pachena tikuti vafambi ngatitaurei tinzwike tigadzise zvinhu zvekuda kugadziriswa pamugwagwa wezimbabwe
tinoona kuti vamwe vatotanga iro rizororo Easter pane maaccidents here amati manzwa pari zvino
pane accidents yakaitika nezuro pamugwagwa unofe nemugwagwa unoenda kuhighfield pakatokwara vanhu yekombi tikuti hama dzedu dzinotyara vamwe vemakombi tikuti ndavakore vange vachiteerera mitemo yemugwagwa kumanga handi kusvika tinodiwa kusvika zvakanaka
vanga vari mutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa goliati vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari parunare muharare tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika musenegal vabasiro diomai vasangana nevaive vave mutungamiri wenyika vave kusiya chigaro chemutungamiri wenyika vamakisal kumuzinda wemutungamiri wenyika mushure memasvondo ematambudziko ane chekuita nesarudzo musangano uyu waratidza kuti pachave nokuchinjana kwemasimba murunyararo munyika inozvitutumadza pautongo hwejekerere nekugadzikana mudunhu rine dambudziko rekubvutwa kwemasimba makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america muwashington dc muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muamerica chikwata chiri kubatsira kutsvaga rubatsiro rwemari kune vari kumirira bato redemocratic party musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weamerica vajoe biden chakaunganidza mari inoita mamiriyoni nemakumi maviri nematanhatu emadhora kana kuti $26 million pamabiko akaitirwa munew york nezuro mari iyi iyo yakaunganidzwa mukati memaawa matatu ichashandiswa mukutsvaga rutsigiro rwavabiden pamberi pesarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino uye zvinonzi hazvisati zvamboitika kuti paunganidzwe mari yakawanda kudai munguva pfupi yakadaro mabiko aya akaunganidzawo pamwe chete vaimbo vevatungamiri veamerica vaviri vabarack obama navabill clinton mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka hwande westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa padevry university kuohio muno muamerica muzvinafundo eliot masocha
mavonero andinozviita ndewokutini bato rakabatana navamwe vese vakambotonga ava rakaita samadhemocrats richange richinokunda mberi kunoendauko nokuti gungano iri nderokuzama kuunganidza mari dzinobva kuvanhu madhona dzandinoona sokuti mari idzi dzichawanda kudarika mari dzinenge dzichizounganidzwa navatrump vachazonge vachiita vofundraising yavo pamazuva ari kutevera awo
munoona sevachawana mari inopfuura yakawanikwa navabiden here
ndichitarisa bato ramarepublican riri kutungamirirwa navadonald trump handivoni vachizowana mari ichadarika va Biden.
Ne makaye muchidaro Professor Masocha, chinova tadzisa chi?
Batura ma Republican harina kunge rakabatana. Vamwe chaivo havatodi kuendosa vaTrump. Tinoona isu kuti amai Nikki Haley vaikukwidzana navaTrump kusvika kumagumo kwazvo, vakaramba kuti vaendose vaTrump kuti vatsigiri vavo vabai Haley vakwanise kuzovhotera vaTrump, vakati vakaramba. Sva zvambonyatsokuonekwa muhistiri dzamatongerwo enyika amaelection omuAmerica kuti pati ina vamwe vakuru vakuru vanoramba kutsigira iyo unenge anzi wahwina kupati iyoyo.
Chamunorumbidza pamusoro pemaRepublicans ndechipi? Simba remaRepublicans riri papi, Professor Masocha?
Chandinoona chingangova positive ku kampeni yavaTrump namaRepublican ndofunga ipfungwa dzavo dzavanotaura chaizvo nokuchema chema kuti nyika yeAmerica iri ku wana vanhu vari kujamba boda vachiuya kuAmerica, nyaya yeimmigration nyaya huru chaizvo yekuti vanoti hapana nyika ingazombonyanyokuramba ichibudirira kana ichinge iina mabhodha anenge asina kugadzirwa, anongoti vanhu vanojamba vachiuya. Saka nyaya yeimmigration iyoyo inenge inokwanisa kuvawanisa vanhu vavhotera vachiti aiwa nyika yedu yava kuwandirwa navanhu vanobva kunana South America uku.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare natanonoka hwande weStudio 7. Mamwe madzimai ekumaruva anoti akasarira kumashure zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana zvichienzaniswa nemadzimai anogara mumaguta nemadhorobha. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya anoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro, mari, mitemo yemudzimba pamwe nemikana, vakawanda vavo havakwanise kuzadzisa zvishuwo zvavo muupenyu. Mumwe aiva nechishuwo chekukwikwidza pachigaro chekuve mumiriri wemakonde mudare reparamende, amai Edna Muswere, vanoti zvakakona n'anga murapwa achida sezvo vainge vasina zvikwanisiro uye murume wavo akavarambidza achiti zvematongerwo enyika zvinoitwa nemadzimai anoita gumbo mumba gumbo panze.
Vanogona kutadza kunzwanana nekutenderwa nekumhurikwa vanenge vakawanikwa.
Mumwe mudzimai wekuchikomba mudunhu remashonarend east, amai Wesilini Mugadza, vanoti tsika nemagariro zvinorambidza mudzimai kuti ave nezvigaro zvepamusoro mungave munyaya dzezvematongerwo enyika kana munharaunda dzavagere, zvekuti madzimai akawanda anotadziswa kuita madzimambo kana kuita masabhuku. Sachigaro wekanzuro yehurungwe kumashonarend west uye vari kanzura weward 23, amai Mary Muliswa Chikoka vebato rezanu pf, vanoti mamwe madzimai anotadza kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwetsika nemagariro zvinoti nzvimbo yemunhukadzi kugara pamba achikudza mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vakamboshanda neelection resource center vasoromon bobosipunu vanoti kushaya mari, mikana mishoma, dzidzo shoma, mirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neutungamiri hwevanhurume kana kuti patriarchy ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoderedza uwandu hwemadzimai anopinda munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi kana dzemagariro.
Kana tichitarisa masadunhu, kana tichitarisa masabhuku, kana tichitarisa madzishe enzvimbo, vose ava tikazvitarisa kazhinji zhinji vanenge vari vanhurume. Saka nekuda kwaizvozvo zvekare zvinoita kuti vakadzi vasawane chishuviro chekuti vangawane mukana.
VaBobos Bunhu vanoti mutemo unoti madzimai zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% ndivo vanofanirwa kunge vari muzvinzvimbo unofanirwa kuvandudzwa pazvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Muparamende nemumakanzuru mune madzimai mashoma akasarudzwa zvekuti mudunhu remashonarend west pazvigaro makumi maviri nezviviri zvomuparamende madzimai matatu chete ndivo vakavhoterwa, vamwe vakatozodomwa pamutemo unopiwa zvigaro zvemadzimai pachena. mumakanzuru zvimwe chete zvekuti mukanzuru yemhondorongezi pamakanzura gumi nevatanhatu kana kuti 16 mumwe chete ndiye akavhoterwa. Mumaguta nemumadhorobha mune matambudziko amo kumadzimai akawanda. Mutevedzeri wameya wechinhoyi amai Chipo Mulochwa vanoti mumadhorobha mune matambudziko ekuti mhirizhonga yakawandisa, kushaya rutsigiro kumhuri yemurume uye kunyorwa zvakaipa pamadande mutande.
Mukatasa mupolitics mune kurwisana kwakawanda zvakafanana nekutukwa, kusoropodzwa, kunyorwa mapepa nhau.
Mambo Ngezi vedunhu remhondorongezi uye vari mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west vaPeter Pasipamire vanobvuma kuti madzimai vainge vasingatungamiriri varume nekuda kwetsika nemagariro, asi vanoti iye zvino zvashanduka. Vanoti madzimai ave kugadzwa kuve masabhuku kana madzimambo kunyange zvichiri zvishoma kumatunhu emashonaland west, mashonaland central, mashonaland east nemidlands kana zvichienzaniswa nematunhu ekumatebhereland.
Kudhara nyaka yaiwanikwa nevanakomana chete pationa kaivo munhu kana achinzani vana 10 vanovaka vese.
Kunyange paine matanho akawanda ari kutorwa ekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, vamwe vanoti mamwe makereke achiri kurambidza vanhukadzi kuti vaite mabasa mumakereke akaita sekuparidza kana kutungamirira kupiwa kwechirayiro. Hurumende iri kuedza nepose painogona kuona kuti mikana yevanhurume nevanhukadzi yaenzaniswa kuburikidza nekuvandudza mitemo yakawanda. Mamwe matano ehurumende ekuedza kuenzanisa mikana mutemo wekuti madzimai apinde mukanzuru kana muparamende pasi pezvigaro zvisingakwikwidzwe kana kuti quota system. Munyaya dzezveupfumi hurumende yakavhura bhangi rinoyamura madzimai nekuvapa zvikwereti reWomen's Bank. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aidona sokuti zvese izvo zvamuri kuita zvokuita sei meitipuwa vana mareda aita sandi yeye maredo amarara. Mungangonesanawo zvenyu mukatukana mukaita sei. Nyaya iripo iri nhau yokuti ZANU-PF ngaibve. ZANU-PF ikabva ivhengi chero mangwana unowu, opozisheni ikapinda mangwani ipapapo tinozosvika panana June avo zviro zvese zvinonga zvanaka. Chisingadiwi ZANU-PF haisi kudikana kwaatetoko vakatora nyika vechiti vakangwara veZANU-PF. Zvino vachaona moto, vachaona moto.
Vabvangagwagabve ngabve mnangagwa tichamudi tiri kutambura nezimbabwe. Atatambura tiri pano paBotswana apa. Tukubatwa sevaranda senhapwa, kungonzi awo kwangoti ndobva kuZimbabwe kongo makamuregedzera yachipinda iye munangagwa wenyu iyeyo. Aweduwe
vajonga, vajonga Studio 7 vajonga, vanhu vose vamunotaura nhavo vanenge vari kunze kwenyika, havasi muno muZimbabwe. Vose vamunotaura nhavo vanenge vari kunze kwenyika ivavo, vanenge vachingotaura, havana zvavanokontributa kuno kuZimbabwe. Havavhoti, havadii, vanenge vari kunze kwenyika. Saka zvinototinyangadza zvimwe zvinhu zvezvinotaura nevanhu ivavo. Regai tichingorarama mararamiro atinoita muno muZimbabwe. Tiisu tiri muno muZimbabwe.
Muno muZimbabwe vana veZimbabwe tiri kutambura maChina achiluta zvunhu vachingoenda nazvo. Iye zvino ukatarisa nanabotere kwamuri kushakara, vari kuita kutora zvavanoda vachiinda pasina kana hwani chavanotisira vatiisirawo chatinoona kuti chichakaitwawo nemachaina. Asi hurumende iri kuzviona, ende vachitora vanhu vaviri pabasa vachizadza mazeskavheta, vachingozadza mazeskavheta mazimuchina avo asina kana nebasa. Vanhu vachitambura nenyika, vanhu vachitambura munyika musina kana chavari kupiwa, vachitadzawo kuti hurumende ibetserewo vanhu kuti vanhu vapindewo mabasa vakawanda panoshandiwawo ipapo.
Muri seko vashamarari veStudio 7. Tokumbirawo mutudziro wamunangagwa vagadzirise nyika. Nyika yakunda kumawere itongofunga homwe dzavo chete, ndovari kungodya chete vachigutawo vachifaneshara vachitora zvese zvicherwa zvita zvavo, zvinhu zvepato vaita zvavo. Kavagadzirise nyika.
Studio 7 muri sei paStudio 7. Tiri kumhorosai nemufaro, ndipastor Save kubva kuChipinge. Studio 7 muri kunyanyotipa news dzekuHarare nedzekumashingo. Kumanikaland hamusi kunyatso kupinda. Mutori wenhawo kumanikaland wakapedzisira hatichatozivi kuti ndiani. Mamudare umu because taiziva uyu Loida Moyo. Manje izvezvi hatichatozivi nekuti Studio 7 taimuchipinda kwese tipei nhau dzekumanikaland. Musangotipa dzemasvingo nedzekublawayo chete.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa musambo wesungura vahombe Elliot Gwafa anorudza nechikwata cheBamuro Express. Ngatinzwei muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zvemagitare ndakazvitanga ndiri grade 6 primary. Apo pataidzira muzvikoro, magrand shows evarimi, mumichato nemumaparties.
Saka vahombe pavakatanga zvemagitare, vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vaisazvinzwisisa because zvavaitarisira kuti ndichaita rombe. Handizvo zvakazobuda sekudaro because it school was very, very bright and intelligent. Vaitondiseka nekundinyomba ihama nevavakidzani. Not knowing kuti kuseka kwavo kwavaitoita, vaitondiwedzera muti we
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamuri kurovai?
Vanhu mumusic yangu vari kuitambira zvikuru kupfurikidza nekuya kwanoita kumashows. Uye ndoda kutaura nomukana wekuzivisa vateereri nevatsigiri kuti music wedu uri kuwanikwa kumadifferent platforms akaita seYouTube neApple Music.
Tambudziko amuri kusanganawo nawo imi mundima ndapi?
Mumusic industry tiri kusangana nembunambuna netsekwende, especially vaimbi vasina mazita, maupcoming artists. Kuti music yedu iriri panhepfenyuro dzakasiyana-siyana, unotomwiwa, wosvutiwa, wopfekewa. Saka kana usina mapepero gari hapana, inofa yakaloda kana usina mari. Chepiri, kushaya mainstruments ekushandisa. Mapromoters akutora vaimbi mukana kupfurikidza nekoma kwaita zvino munyika, vachabhadhari zvinobatika.
Vangade kukubatai vanokuwanai kupi?
Vahombe Elliot Gwafa vanobatika panhamba dzinoti 079-79-73-445 or paFacebook vichiwanikwa kuJoburg 4 ways.
Mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko kuvatsigiri ndeyekuti rambai muchititsigira nouwandu hwenyu. Simba rehove riri muvatsigiri vake. Muuye kumashows kwedu kuzotitsigira nouwandu hwenyu.
Chitipaiwo hombe nhasi Was a Friday. Timbovhura pano paStudio 7 timborova magitare.
Kambo kandoda kubuda nakumudariro kanonzi Simbi yebasa. Ndichida kutenda vabiki vechino chirongwa. Vatsigiri nevateereri murara munyasha maita basa nekundipa uno mukana. Ndatenda siyabonga kwarumba ndiyaruva. Thank you so much.
Vahombe mukoma Elliot Gwafa vari parunare muSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa kusvika kumagumo kwechirongwa cheutano cheHealth Sector Development Support Project chaitsigirwa neWorld Bank muZimbabwe. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kumbimbitho 2024 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo ezinkulu sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela. Ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala ibhizimusi. Inhlanganiso yezihambi ePassenger Association of Zimbabwe ikhuthaza abatshayeli bezimota ezithwala uZulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ngaleli khefu lePhasika. Kuthi usomlomo wePhalamende yeMelika uMnumzana Mike Johnson uthi uza kwethula udaba lwesikhwama esikhangelelwe ukuphathisa ele Ukraine lele Israeli ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo ezinkulu ezigoqela ePick n Pay leseOK sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela, ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala amabhizimusi azo. Izinto lezi zigoqela amafutha okupheka, isepa yokuwatsha, uchago kanye lokudla okulungiswa inkampani yeDelta. Umzekeliso, i-2 liters yamafutha okupheka ibiza $4.59 kuphela. Ezinye izimali kazivunyelwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela izitolo eZimbabwe Retailers Association uMnumzana Danford Mutashu utshele lumsakazo ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba labo bawoda impahla lezi ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi ukuqhubeka bezithengisa ngemali yakuleli kutshayelela phansi amabhizimusi abo. Inyathelo labezitolo leli liza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa nxa liqathaniswa leMelika. Emkambo wensitha, idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola eZimbabwe angamakhulu amane $40,000 kusiya phezulu, okuyisilinganiso esisetshenziswa laba amabhizimusi lanxa nje uhulumende esithi kumele asebenzise isilinganiso se-1:32,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube. Yena othe ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika kuphela lokho kuza limaza abantu abavele besadalala ngenxa yokonakala komnotho njalo behlaselwe indlala yalonyaka.
Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inye yangaphandle kuphela, kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti ke njalo bangazi bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke isuka igcwale nje ibe ngumquba ongasoze basize ngandlela thizeni ikakhulu njengoba phela sibone zomnotho zime ngayona lindlela.
Singathi lokhu kuchoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonyaka.
Lokhu kusho ukuthi impilo izaqhubeka siba lukhoni ebantwini ngoba abayizuzi le mali yangaphandle izisebenze eziningi lokho ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo. Ngakho kuza kusho ukuthi kumele bayithathe le mali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha base bezuza ke eyangaphandle kwamazi ukuze bakwazi ukuthenga ngayo. Kusho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle. Impilo yabo izabanzima. Kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukukuthenga basezikwanelisa ukukuthenga. Kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe.
Umnangagwa sibone susa usibalukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha. Kungaba kukhombani lokhu njalo singabona omutsha lo esiza lobuvelo yini sibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank. Okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kuleReserve Bank. Kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki. Imali yangaphandle singamafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo hayi emkambo omnyama kuphela. Angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle bazangena bayifice itholakala kalula emabhenki. Kanti ke izinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu. Buyanga soze buvuke buphelile, indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo. Izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi ezizwe ezihlupha ezizwe ezidiliza umnotho.
Umnumzana efidlela Ncube isicukuthwane senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association. Sixoxela ekobulawayo. Lanxa sehlulekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende uhlezi esithi ukuhlela intengo ngedola leMelika kuphela kulicala.
The Voice of America.
Abenhlanganiso emela izihambi ePassenger Association of Zimbabwe sebekhuthaze abachayeli bezimota ezithwala uZulu ezigoqela amabhasi lamakhombi ukuthi bachayele ngonanzelelo olukhulu ngaleli khefu lePasika. Bathi abachayeli kumele balandele imithetho yemigwaqo bengagijimi kakhulu futhi bengachayeli bedakiwe. Abenhlanganiso le bakhuthaza njalo izihambi ukuthi zimangalele abachayeli abayabe begijima okwedlulise amalawulo okufaka impilo yazo engozini kumbe abachayela bedakiwe kumbe bediniwe kakhulu sebewozela. Usikomitsho wamapholisa upolice commissioner general Godwin Matanga wazise ukuba uhlangothi lwakhe luza kwengeza inani lamapholisa emigwaqweni ngaleli kefu lePasika emizameni yokulondoloza impilo yezihambi kanye lokwehlisa ingozi zomgwaqo.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abadwebi beZimbabwe abalitshumi lantathu 13 labakwamanye amazwe babelombukiso emifanekiso abayidwebayo eBulawayo National Gallery ovulwe isiphathamandla seMelika esibona ngokukhulumisana loZulu esigodlweni seMelika eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza kwelemelika iUSA Public Diplomacy Officer unkosikazi Baker Achanepa uthi imisebenzi yabadwebi beZimbabwe bayayisekela njalo iyabukeka ngoba ikuzinga eliphezulu.
Inanzelela ukuthi lonke lapha lithanda imisebenzi yobuciko. Le yindlela emangalisayo yokwabelana labanye lokuziveza kulokho esihlangana lakho empilweni. Ngiyalibonga lonke ngokuba lapha ukuzosekela lo mbukiso omuhle kangaka ongenze lami ngeza lapha ukuzowubona. Kuhle kakhulu ukubona lokho. Njenge-US Embassy siyakunanzelela ubuciko lobu obumangalisayo obemisebenzi yezandla okuseZimbabwe. Umsebenzi wethu njenge-embassy ukuthi sibone ukuthi abenza imisebenzi siyabaxhumanisa labanye.
Omunye wabadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSimba Mayengera ubonge uhulumende welemelika ethi sebeke babukisa esigodlweni njalo sebezobukisa nakobulawayo.
Umbukiso lo uqala lamhla in March uzuphele mhla ka 20 April. Kwakuleyinye exhibition eyayenzakala eHarare for 1 month layo uqalisela ku-February eyaphelayo yabe sibuya lapha kobulawayo.
Omunye wabadwebi ongene umbukiso lo uSherman Baloyi ubonge kakhulu usekelo abaluthole kuhulumende weMelika ethi kungami ngabo ukutholiswa usekelo.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha and also ukuba phakathi kwabantu abathandi art and also being back home. Ngiyajabula kakhulu kakhulu lapha kobulawayo ngisebenzele eHarare but lapha kusekhaya.
Umzali obemele indodana yakhe edwebayo uSindiso Nyoni osemazweni okwamanje unkosikazi Sophia Nyoni uthi uyajabula ukubona imisebenzi yendodana yakhe ibhoda izindlu zokubukisa. Abadwebi abaphatheka kumbukiso lo nguSindiso Nyoni, Osmond Chuma, uSherman Baloyi, uKuda Baskwa, uKembo Chafika, uBayham Gore Ema, uSimba Mayengera, uSakhi Mafundikwa, uLomedi Maka, uCharles Makwanya, loCharles Maviane Davis. Abadwebi laba bathi basebenzise indlela ezintsha zakulezi insuku zokudweba njalo bathi bakhangelele ukuthola inzuzo ngemisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezi phathelane leMelika, usomlomo wedalela eParliamente eLower House umnomzana Mike Johnson usethembise ukwethula udaba lwesikhwama semali esikhangelelwe ukuphathisa eUkraine kanye leIsrael ngenyanga ezayo. UJohnson ubikwa elokhu ethikaza ukwethula lolu daba ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans athi kawafuni ukuthi lesi sikhwama siphathise amazwe lawo mabili kungela ngxenye yemali ezaphiwa ugatsha olubona ngokulondoloza imingcele yeMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Ukraine ekhala ngokuthi asephelelwe izinhlamvu lezikhali empini yawo lebutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ubuhlungu ngempi eUkraine leRussia yikuthi abantu abaseyela iUkraine abantu bona abaseyela abantu beUkraine asobantu abathembekileyo. And nxa ngisitsho abantu bemazweni lapha bazithi first world lava sakhulu America bayadinwa masinyane. Impilo yayiqondana ngalabo bayibona iimpi yeRussia leUkraine. So isupport yaba izikhali zababa bezithembisa yeUkraine lezimali. So kusiya sokudonda abanye sebesithi angaphiwa, abantu beUkraine bengaphiwa. But udubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa lina lavela laqalisa kudala impi latshaya isilwane ngempama. Batshaya uPutin ngempama bathi thina sizakulwa sincedise kuze kube nini lanini. But kathe sebefaka imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze. As long as iphuze imali lani kuyafika ikho kufunwa nguPutin kumi uyabe lokhu etshaya iUkraine. So leyana yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody abadisplaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibokwa. Yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi iUkraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala. Nalapha babe sebesundize khona iRussia. Russia sibuyela futhi yobuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho.
Okungaqeda impi le kuyini? Inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe?
Mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi banothando lokunceda iUkraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni. Ngoba uPutin angazaka aqhathicelwe yi-America kumbe afoswe yi-America ukuthi angene ekukhulumeni imbili. Yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union. Njalo uhlupho lwamazwe, kunamanye amazwe angxamile. Amanye amazwe ayasapoti iRussia aphinde asapote le-Ukraine. Kulamanye amazwe abanjengabo Belarus labo bani bani abase wa part of Europe abasapoti iRussia abanye basapota iUkraine. Nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo Poland and others abaphakathi we-European Union ukuthi babe yi-negotiating peace. Abanye ngale besiya khuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma le-Ukraine yikho kungaba ngcono.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe weMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Washington State khonapha eMelika. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sidabuka emazweni achiyeneyo, amancane, amakhulu, asentshonalanga lenyakatho, asacathulayo lasephumelele. Kodwa simanyaniswa lithemba lokuthi umbuso kantando kaZulu yiwo ongaveza ubuciko obuletha ingqubela phambili yabantu bethu, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beleMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni weSummit for Democracy oyenzelwe kweLesion. Kwaba lenguquko enkulu emhlabeni jikelele ngemva kwempi yomhlaba iCold War, kodwa lokhu sokulandelwe iminyaka engamachumi amabili yokubuyela emuva emizameni yontando kaZulu, kutsho uBlinken. Inkululeko isigugudekile, ukhetho lwaba yize, inkohlakalo isitshabalalise ithemba. Phansi komanyano wethu sisukume samelana lalolu dubo kuminyaka emithathu edluleyo. Ohulumende abedlula ikhulu bevela kumazwe wonke womhlaba bazimisele uqinisa umbuso kantando kaZulu emhlabeni jikelele lokuphathisa amanye amazwe. EleMelika livikela intatheli zindaba. EleMelika njalo liphathisa ngoncedo lwemali amazwe ambalwa ukuqinisa inhlanganiso zezindaba phansi kwesikhwama se-International Fund for Public Interest Media. Siyaqinisa njalo lemizamo yokuzivikela lokuvikela intatheli zindaba lalezo ezisebenzela phandle kwamazwe azo phansi kohlelo lwe-Journalism Protection Platform, kutsho uBlinken. EleMelika lisungula njalo uhlelo oluza lawula amabhizimusi olwe-National Action Plan on Responsible Business Conduct. Lolu hlelo lulezahluko ezingamachumi amane kweleMelika
lemhlabeni jikelele ukwenzela ukuthi amankampani esisebenza lawo alondoloze ilungelo loluntu. Nxa sifuna abasakhulayo ukuthi bahloniphe ilungelo loluntu, ukuqinisa umbuso kaNtando kaZulu kuzadinga ukuba sithuthukise impilo kaZulu ngolwazi lwalezinsuku, kutsho uBlinken. Njengoba ohulumende bakaNtando kayiphikiswa besebenzisa ulwazi lwalezinsuku ukwephula ilungelo loluntu, kumele sibone ukuthi ulwazi lolu lusetshenziswa ukuthuthukisa uZulu lokuqinisa umbuso kaNtando kaZulu. INtando kaZulu ayiphongukwenzakala mahlayana, kutsho uBlinken. Kumele ihlale ivuselelwa sonke isikhathi. Sikwenza lokhu silethemba lokuthi umbuso kaNtando kaZulu ufunwa ngabaningi emhlabeni jikelele, lokuthi umbuso okhululekileyo uhlala udingakala ngasiphi isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njamba sakazi bethu. Hayi, thina siphile. Studio 7 besicela abakhulu abaphethe izikolo babeke befike esikolweni esegwane endaweni esifanisisha nyawo. Hayi khona. Hayi, amatitsha lawa isigaba abantu esigabeni baqhatha amatitsha bayaqhathela bona because akusela amatitsha lapho esikolo. So kuthe mazoqhatha amatitsha lapha, amatitsha mazo kumele ehlale ebhadale erefrayidi kunika ama-R20 amanpendi, ama-300 ngapha siyaholisa. So besicela ukuthi abaphethe izikolo beke befike kuleya ndawo eke bebone nje ukuthi ungalungisandaba bani because la matitsha aqhatshwe ngabantu esigabeni. Ngiyaholisa yithina abantu hleze sikhiphe izimali every week, every month. Izimali zakhona yicagmenti ziya isisicelo sami Studio 7 because akunamatitsha, abantu besebeqhatshela amatitsha lapha sokuzizimela. Imali zakhona ziboneke abantwana baqhotsha nje every day. Hayi, zokunzima.
Ye, ku-Studio 7 size sikamthokazi. Emhlabeni noba kuthiwa abantu bathengisile isizwe sikamthokazi, akula muntu othengise njengoSengezo Tshabangu. Sengezo Tshabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu, wabakhipha wathi yena kufakwe abantu abangalunganga. Wathi eqede lapho wathi uzafaka abantu bakhe, wagcina lapho wagcine engasafaki nalabo bantu bakwayesithi yibo kufanele bangene. Izano yazihambela siyodwa endaweni eziningi.
Studio 7 wasakaza abahle. Hawu, silibonga ngembiko yenu lesitholela yona. Yazi iZimbabwe ukuze ilunge vele idola labo leli RGD wathi leli akumele kuphutshe lokuphume. Inkinga nje ukuthi nje izano PF nje iyala ukuthi ivume ukuthi hayi idola lisebenza. Imali kahle kahle eZimbabwe ikhona eBritain ivalelwe, imali current ivalelwe. Yikuthi nje imali le economy ephuma eZimbabwe labe ukuthi nje ile khanda lomuntu wabamzonda, umuntu abambulala abantu bezano PF. Imali omeli sizosebenza eZimbabwe bavume phethu behlulekile behambe beyincenga iBritain ilungise imali eZimbabwe ibe nemali yayo kuphela, kukho kunye ngoba ngaphandle kwalokho hawo bayalokho besenza khona lokho betshontsha wona ngokuthi mina batshontsha ngedola labo lelishileyo lelo. Ake basixolele thina, sina sifuna ukuba le mali ethu eZimbabwe, imali ezwayo.
Yeah, kustudio ninjani labalaleli lonke. Yeah, mina ngisuka ngiphansi kwelenkayi lapha esigabeni seBhonyi kwelegoja. Yeah, ngibingelele kubalaleli lapha, ngibingelela osifiso Sinqobile, Dona Brighton, Mathema, KB bamazi ngo-KB umfana. Hayi, uhluphile sibile emakhayeni la. Yeah, labalaleli abanye abangaphezulu lapho, linjani hayi, ilanga liyachisa kithi ngapha, liyachisa. Yeah, ibingelela nje bonke nje kubofomfo kwaphana egubeni ongabe lalele nje. Yeah, mina engikhulumayo ke ngingu-Mr. Chain, bangazi ngambiza ngu-Mr. Chain abaningi kakhulu. Awubizi ngu-Mr. Chain but xa ungani awusalizwisisi kahle igama umqaphelisi. Yeah, uSidlamdema. Yeah, uMadumo umfulo omkhulu uBhambazi uGobakhulu ubanemali umnanzi omduna.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo ukuthi sikuthumele izindaba zethu nge-WhatsApp, faka isicelo kunombolo ezifanayo, ngisiphinde njalo, +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday liviki silabaculi bakobulawayo abahlabela ingoma zokholo, sinanza ikhefu lePasika. Nampa bexoxalo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Lo weBhayibhelini uthi uJesu Kristu wabulawa ngosulu namhlanje ebulawela izono zethu. Umculo esibonga inkosi Sibanda othume ukuthi Bongi uthi ulifisela ikhefe elimnandi ngomculo wakhe.
Bonge iEasters. I just want to wish people a very happy Easter holiday. Batrayive kuhle, babe nosulu labo luhle. Ingoma leyi ithi moya ongcwele.
Sakulayo Robert Fazama Dungwe ozibiza ngokuthi Robert M kwezomculo usethelela ilizwi lePhasika.
Umbiko weEaster ikukhuthaza abantu ukuthi yebo mabajabule, kodwa bejabule bekwazi ama limits abo, bekwazi njalo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda.
Esmeralda Monique yena ukula ezokholo engu Esmeralda Nyasha phosela ilizwe ukubalaleli sizo utsho lokuthi umculo wenu bengawuthola ngapi.
Ingoma yami ithiwa ngu Munenyasha Jesu, Let's Be Safe, Do Not Drink and Drive. Icompilation yethu iyatholakala ngemande kuma DSPs wonke lama social medias wonke.
Pepe ngumfundisi njalo ungumculi wengoma zokholo, laye usiphathele ilizwi lePhasika.
Ngiyalibingelela egameni likaJesu, ngilifisela ikhefe elihle le-Easter. Sanqotshelwa, enjoy and be safe.
Good Friday, besiphethe abaculi bengoma zokholo, uBongi, Europa M, Esmeralda Nyasha, lo mfundisi ufana noSiphepho kuhlelo Woza, Woza Friday. Ngithi Kevin Mnandi njalo elidlela ngozi kini lonke, igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Sithandwa senhliziyo yami bo, sithandwa somoya wami, thwala
Pepe la ye, uy estando a sombra.
Awu kwaze kwamnandi suka madoda libele phasika enhle bantu bakithi ezindlini zokukhonzela abanathayo libunathe libuthela amanzi ayikwanele mthokazo omuhle olivalelisayo nguntungamili inkomo lingayikatshana beyalandela uhlelo lwe-Live Talk.